Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 28/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Iri ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Budget yedu ya 2025 iri kuda kuprotecta economy from what you call mashocks. Kudzivirira economy handiti. Mashocks are come from mvura iri kuramba kunaya, could be chirwere or whatever.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwebudget regore rinouya remari inosvika mabhiriyoni mazana maviri nemakumi masere kana kuti 283 billion US dollars asi kuratidza kusamira zvakanaka kwezvinhu pavanga vachiparura budget ravo iri magetsi ambodzima mudare muinewo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa
mapurisa anotipane 129 maZimbabweans pakati avo variko vakabuda mumigodhi ikoko kuStilfontein
mumiriri weZimbabwe South Africa anoti pane zvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana zvakabatwa kumugodhi weStilfontein kuSouth Africa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nasi vatura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari yebudget rwegore rinouya inosvika mabhiriyoni mazana maviri nemakumi masere nematatu kana kuti 283 billion zig inova 7.7 United States dollars Vancube vatiwo vane tarisiro yekuti upfumi hwenyika huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% gore rinouya asi vamwe vanoongorora nyaya dzezveupfumi vanoti zvichida Vancube vari kurumidza kumedza kutsenga kuchada Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera
Vachitura mashoko etarisiro yavo panyaya dzeupfumi hwenyika mugore ra 2025 nhasi mudare reparamende kuMount Abden muHarare muzvinafundo Ncube vati kunyange zvinetso zviripo zvakatarisana nenyika upfumi huchakura gore rinouya
budget yedu ya 2025 iri kuda kuprotecta economy from what you call mashocks kudzivirira economy handiti mashocks are come from mvura iri kuramba kunaya could be chirwere or whatever all these are shocks that the economy ought to be protected from
Vancube vaenderera mberi vachitiwo kune mitero mitsva ichaunzwa nehurumende kutanga musi wa 1 ndira 2025 inosanganisira wekubata mari inosvika chikamu gumi kubva muzana 10% kune munhu wese zvake anohwina mari yekubheja kumakambani anozivikanwa uku kwadai kutekeshera munyika
nekuwanda kuri kuita makambani ekubheja kunyanya mune zvemitambo tichaisa mutero wekuti 10% ibatirwe avo vanowana mari nenzira iyi tichaisawo mutero unoita 20% pakutenga maplastic bags ekuisira zvinhu tanga takambobvisa mutero pamabhazi anotakura veruzhinji asi tava kuudzosa
mumashoko avo Vancube vatiwo vashandi vehurumende vanotambira mari yemunyika isingadariki madhora zviuru zviviri zvine mazana masere 2800 zig vanenge vasingabatirwi mari yemutero vati zvekare upfumi hweZimbabwe huchakura kudarika hwenyika dziri mudunhu reSADC asi vaimbo vegurukota raiona nezvekuitwa kwemabhizimusi munyika munguva yehurumende yemubatanidzwa vatapiwa mashakada vanoti zvichida vamutuli Ncube vawanza tarisiro pakukura kweupfumi hwenyika
Vanobhesi patiri apa yegrowth ye2.2 ndofunga 6% inogona kuita challenge ndinikafunga kuti maybe economy ichagrowa by 3.5% because it is notora nguva kuti recover from the you know induced economic slowdown yakaitika plus na commodity price ema my minerals edu arikuramba achidona internationally.
Mumiriri wemarondera Central mudarere National Assembly uye vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaCaston Mateu vaudzawo Studio 7 mushure mekuturwa kwemashoko navancube kuti kutambura kuchaenderera mberi mugore ra 2025.
Budget chatora na minister hapana zvarinoreva nekuti hakuna mari. Chikutanga vashandi vehurumende chaivo vasati vabhadharwa nanhasi. Ende havaziva kuti vachabhadharwa rini. Saka zvatiita tiri kupedza nguva panapa tichiita sei tichitaura nyaya yebudget tisingaizivise budget isina mari.
Asi mukuru wekomiti inoona nezvemari mudare reNational Assembly vaClemence Chiduwa vanoti vancube varova nemo nemo.
Zvinhu zvakataurwa kunzi zvinodiwa nevanhu. Vanhu vakataura kuti tinoda nyaya dzeutano, nyaya yeeducation, nyaya yezvekurima, nyaya yekuti tive nemagetsi nenyaya yekuti nyika yedu ufumi hwayo hunge hwakateramira. Saka zvose izvi zvakatinakira, asi tichindotarira zvemarevenue measures aiswa, hakuna mateksi akawanda auya.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mashoko aturwa navancube nhasi haana kumbosiyana neemamwe emakore ese.
In terms of the economic framework here budget, makaona even kwaiswa mari yakanyanya kuwanda. Ku education ndoiri pamusoro, ne health ndoiri pa, I think ndoiri pa number 2. Saka izvozvo ndo zvatachingoona makore apfuura kuti ndo masekita anga asinyanya kupiwa mari yakatwandei.
Pakuwaniswa kwemari dzekushandisa gore rinouya, bazi rezvedzidzo yepasi ndiro rawana mari zhinji kudarika mamwe mapazi ese, sezvo rapiwa mari yemunyika mabhiriyoni makumi mana nematanhatu ane chidimbu 46.6 billion zik, richiteverwa nebazi rezvekudzivirira nyika iro ranzi richawana mabhiriyoni makumi matatu nemasere nechidimbu 38.6 billion zik. Vancube vatiwo vari kutarisira kuti mari yekushandisa ichawanikwa nehurumende kubudikidza nemitero ichagona kuita shoma pane iyo ichazoshandiswa kufambisa zvirongwa zvehurumende nechikamu chimwe chete nezviga zvina kubva muzana 1.4%. Asi kwazoitikawo chisionekwi apo vancube vanga vonopeta musumo wavo sezvo magetsi adzima kwemaminitsi anogona kusvika mashanu mudare reparamende. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga varipowo pakuparurwa kwemamiriro eupfumi hwegore rinouya, uye magetsi paadzima vanga vachiri mudare iri. Magetsi ari kunetsa munyika uko vamwe vari kumawana kwemaawa matanhatu chete pazuva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vanhu vakasungwa vachichera goridhe zvisiri pamutemo vamiswa pamberi pedare reStilfontein Magistrate Court kuSouth Africa nhasi masikati. Vanhu ava vapinda mudare vari muzvikwata zviviri. Chikwata chekutanga change chiine vanhu gumi nevana vekuMozambique vakasungwa nemusi wesvondo. Chikwata chechipiri change chiine vanhu makumi maviri kubva kuMozambique, Zimbabwe neSouth Africa. Dare rati chikwata chekutanga chidzoke kudare musi wa 10 zvita, uye chikwata chechipiri chine zvarwa zvekuZimbabwe chanzi chidzoke kudare musi wa 10 ndira gore rinouya. Nemusi wechipiri mutauriro wemapurisa Brigadier Sabata Mankobane vakaudza vatori venhau kuti vakasunga vanhu gumi nevatanhatu kusanganisira zvarwa zveZimbabwe zvitanhatu. Nhasi mugodhi umo munonzi mabudawo vamwe vanhu gumi nevanomwe kubva kuZimbabwe, Lesotho neSouth Africa vachibva vasungwa. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaHenry Hamadziripi vanoti vakatumira chikwata kubva kumuzinda wavo kuenda kumugodhi uyu, uye vatenda kuti pane zvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvasungwa.
Vakaenda vakataura nemapurisa ikoko vakangoudzwa kuti mukuona kwemapurisa ende hazvisati zvanyatsopiwa umbowo hwakakwana, nokuti tezvi vanyatsoona kuti mapepa evanhu ivavakamira sei kana chirodai vasina mapepa kuti tive tinokwanisa kutaura navo tinzwe kuti tingasvike pakuziva chokwadi pamusoro pokuti ndiwo kumusha here kana kuti kwete. Asi mapurisa anoti pane 109 maZimbabweans pakati peavo variko vakabuda mumigodhi ikoko kuStilfontein.
Kunze kwekutaura nemapurisa, muri kumbotaurawo here neivo vehurumende yeSouth Africa vacharo? Nekuti kwangu chimbobudawo nyaya dzakawanda wanda kuti vari kunzi vasapuwe chikafu nezvimwe zvakadaro.
Sezvamangoona ndo zvaitaurwa nehurumende, vamwe vakaenda kumatare edzimhosva. Matare edzimhosva akativo hurumende haifaniri kumanikidzwa kuti iindise chokudya kana zvimwe zvinhu kune avo vari pasi pemigodhi. Saka kana mashoko akadaro achinge abuda kubva izeni kune vemitemo yenyika ino, hakuna zvikuru zvimwe zvamungataure kuti hurumende ingaita, nekuti hurumende yacho inenge ichitevedza zvemitemo yavanenge vapiwa nematare.
Totarisawo vamwe vangadai vaine hama dziri mugodhi umo, vanoshanda sei ine vamiriri veZimbabwe nemuzinda wenyu? Unovakurudzira kuti vaite sei varuda kubatsirwa?
Kana pane vanoda kubatsirwa, vanokwanisa kutinyorera kana kutifonera. Sezvandotaura, takatuma staff yekuconsulate kuti vaendeko. Ndo zvikuru zvavaiendera kuti vanoona kuti pakamira sei panzvimbo ipapo, pane vekuZimbabwe here vavangakwanisi kusangana navo voyopanana macondacts, tonzwa zvichemo zvavo, toona kuti chii chatingakwanisa kuti tiite.
Mumiriri weZimbabwe South Africa vaDavid Hamadziripi vachitaura vari parunare kuJohannesburg. Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kuti follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vanoti nhasi vaparura nzvimbo dzichange dzichipa rubatsiro kune madzimai nevarume vanenge vakatarisana nemhirizhonga inonzi One Stop Shop, vachitanga nepampilo hospital kuBulawayo. Chirongwa ichi chiri kuitwa panguva iyo nyika nepasi rose iri kucherechedza nyaya yemhirizhonga pasi pechirongwa chinozivikanwa nekuti 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Chirongwa ichi chakatanga nemusi wemuvhuro uye chichapetwa nemusi wa10 zvita. Mamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai ari kuchema-chema kuti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa nehurumende kuti madzimai asarambe achishungurudzwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye naMai Mutsvangwa nezvenyaya iyi.
Mushure mekuparura kwataita, tichaita zvimwe zvirongwa zvakawanda zvakasiyana-siyana zvinenge chizosvika panzvimbo yega-yega, padistrict rega-rega. Tichaparura nzvimbo yekubatsira vanosangana nemhirizhonga yatinoti One Stop Center.
Tinoona kuti nhasi maparura nzvimbo dzichange dziri kupa rubatsiro kumunhukadzi anenge atarisana nemhirizhonga kana munhurume. Zvakakosha sei kuti pave nenzvimbo dzakadai idzo maparura kuMpilo Hospital kuBulawayo?
Zvakakosha kuti vanenge vasvikirwa nedambudziko remhirizhonga vabetserwe, vaende patinoti maOne Stop Center. Apa vanonosangana nevanobetsera vatingati macounselors, vanosangana nevictim friendly unit, mapurisa anotaura nawo achinzwisa nyaya dzavo zvakanaka, vanosanganawo nevatinoti vaongorori, malawyers vanoongorora kuti nyaya dzacho wakazviita angatongwe sei. Saka One Stop Center iyi yatichavhura paMpilo ichabetsera zvikuru kuti paya madzimai kana vangave varume vasangana nemhirizhonga kana vaenda kuchipatara, vanogonawo kuenda paOne Stop Center ipapa iri padyo ipapo, vachitaura nyaya dzavo, vachibatsirwa, vachikanselewa nevanenge malegal advisors aripo achiteerera nyaya dzavo kuti vanenge vaita zvakashata izvi vasungwe.
Sehurumende, zvii zvamuchaita kuti vari kumaruwa nekune dzimwewo nzvimbo vawanewo ruzivo urwu rwamuri kupa panyaya yekurwisa nyaya yemhirizhonga panguva iyi yekurangarira matanho ari kutorwa kuti pasave nemhirizhonga?
Kuchava nedzimwe mhemberero dzichange dzichiitwa matunhu ese enyika, tichitaura nyaya yakakosha ndeyekuti zvisvike kune munhu wese wemuZimbabwe, parege kuwana vanoramba vachingo tsikirirwa vana vadiki vachingorodzwa vari vana vadiki vasingazivi kodzero dzavo. Tiri kudedzera kuti yasvika nguva yekuti taure tese takaungana, madzimai, varume, vakomana, vasikana, madzishe vemachechi, tese tarisa kuti tione kuti nyaya yemhirizhonga inotikanganisira zvakanyanya, saka naizvozvo tinofanira kuzvigadzirisa. Takatarisanawo nevekumakereke, macivil society organization, maNGOs, maUN agencies vari munyika medu, tiri kushanda tese takabatana nekuti takanangana nekuona kuti tabvisa nyaya yemhirizhonga iri kuramba ichidzorera ikonomi yedu kumashure.
Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuBulawayo. Teererai zvakare chirongwa chedu chemadzimai nemugovera apo tichaenderera mberi nehurukuro naamai Mutsvangwa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Namibia yatanga nhasi kuverenga mavhoti mushure mematambudziko makukutu akasangana nevanhu vaivhota nezuro. Zvinonzi mamwe makombiyuta aishandiswa kuti vanhu vaonekwe mazita avo nemifananidzo yavo aimboramba kushanda. Izvi zvakapa kuti nguva yekuti vanhu vange vachivhota iwedzerwe. Vamwe vanhu vanonzi vatozopedza kuvhota nhasi mangwanani. Vanhu vakawanda vari kugunununa nemabatirwo akaitwa sarudzo. Mushure mekusungwa nekukandwa mutirongo musi wa16/10, mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe vebato ravo vakazoburitswa mutirongo nezuro. VaTimber nevamwe vavo vakabatwa nemhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukonzera mhirizhonga kuAvondale muHarare. Asi vanoti vakaungana vachida kucherechedza zuva remwana weAfrica. VaTimber nevamwe vavo vakapiwa zvirango zvakasiyana-siyana zvinobva pamwedzi mitanhatu kusvika pamakore maviri. Asi zvirango izvi zvakasendekwa parutivi kwemakore mashanu vachinzi vasapare mhosva yakadai. Asi nyaya iyi ikushungurudza vamwe munyika vachichema-chema kuti vanopikisa hurumende vanogariswa mutirongo kwenguva yakareba zvikuru vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Izvi zvakaitikawo kuna vaJob Scholar pamwe chete navaJacob Ngarivhume vebato reTransform Zimbabwe. Asi gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hurumende haipindire mune zvinenge zvichitika kumatare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie. Totanga kunzwa kubva kuna Dr. Mavaza.
Takambokurukura tikataiwa nyaya yechibatiso chevanhu vanenge vasungwa aitwe nematongerwo enyika. Inyaya iri mudare ande bato riri kutonga reZANU-PF haritonzwisisa, haritozivi kuti nemhaka yevari kunyimwa kana kuti nemhaka yevari kupiwa harina kana simba pamusoro pevasungwa, kunyange vari vasungwa vasungirwa nyaya dzematongerwo enyika kana kuti vasungwa vasungirwa nyaya dzakasiyana siyana. Asi tinzwisise ndechekuti vanaTimber nevamwe havana kusungirwa nyaya dzematongerwo enyika, vakasungirwa nyaya dzekuti vakatyora mutemo. Kunyange ivo vari vanhu vematongerwo enyika havana kusimbira kuti vanhu vematongerwo enyika, vakasimbira kuti vatyora mutemo. Ukatyora mutemo muZimbabwe hazvina basa kuti uri webato ripi, asi kana vatyora mutemo unosungwa, ukanyimwa mari yechibatiso azireye kuti wanyimirwa bato raunomirira aiwa wanyimirwa kuti vari kutya dzimweni dzenguva haungadzoke ukadzoka kudare
vamasi
ya zviri kuitika izvi zvinhu zvinototadza kuti pane chekuita nematongero enyika ende tinoziva kuti iwo president vakambobudo panguva yakapfuura vachitaura kuti ZANU-PF ndiyo judiciary, ZANU-PF ndiyo military, ZANU-PF ndiyo mapurisa. Saka zvinhu zvakadai so kana zvichibva kune mutungamiri wenyika zvinotaridza kuti ivo vanenge vachitonga vanogona kuve vari compromised nokuti vanenge vachitonga vachitevedzerawo mashoko emukuru wenyika kuti izvi zvano mutongo uchabuda panapa unofanirwa kufadza ZANU-PF nekuti vanhu vari kupokana nehurumende. Tichitarisawo zvekare panguva yapfuura papfuura SADC takaona kuti mutauriri weZANU-PF ambassador Mutsvangwa vakabuda vachiita senge vari kupa instruction kumakoti kuti aiwa SADC yapfuura avo vanhu vangachiita zvokuita chinhubu vanofanira kubuditsiwa.
Dr. Mavaza, takaona ka zvinhu zvakadai zvichiitwawo kuna vasikala vakazonzi havana mhosva. Mutemo hauti here munhu haufaniri kupika usati watombobatwa nemhosva yacho sezvatinenge takuona zvinenge zviri kuitika, wozonzi kumberi kwaona mhosva wambogara hako mujeri?
Pane patisiri kunyatsonzwisisa, vanatimba kana vanasikala vanga vasiri mujeri, vaiva munonzi murimandi, inzvimbo yaunongochengeterwa wakamirira kutongwa. Vanenge vasingapike, havazi kunzi vane mhosva, asi vanenge vari kungoudzwa chete kuti makamirira kuti musaini mutongwe. Nzvimbo yavanenge vari nzvimbo inzvimbo yavakachengetedzwa, yavanopiwa chikafu chekudya pachena, vachipiwa motokari pachena inovatakura kuenda kudare nekudzokera munzvimbo yekuchengetedzwa. Vanenge varingori muuchengetedzwa asi havasi mukupikira kana kuti vakabatwa nemhosva. Saka mutemo wekuti munhu haatange abatwa nemhosva asina kutongwa hausi kutyorwa. Dare rinokutonga iyeye kana uchinge musi kutonga wasvika harisiro dare rinosarudza kukupa mari yechibatiso. Matare mairi akatosiyana.
Petai chirongwa vamasi.
Ndopeta chida kukorekta vamavhaza kuti system yavari kudiscribe yekuti koti inopa bail kana kuti inonyima bail haiziyo koti inozovatonga hazizizo mashandiro anoita kuZimbabwe. Iko zvino tikada kutarisa panyaya yavajob scala majistrate aiva nyima bail ndiye akatozokutonga zvekare. Saka hakuna mutarukano panyaya idzodzodzo ende uyezve tinotoona kuti panotozoita interference kana prejudice kana nyaya yakatozoenda mberi. Ende zvekare tichitarisa nyaya dzokuti vanhu vari kuspenda nguva yakareba makore akawanda vari muchitorongo murimand, zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya dzeliberty in terms of the constitution. Hunguva vamavhaza vanotaura kuti jere havazi mujere vari murimand, but maconditions emurimand neemujere anotori worse than kuva mujere, because maconditions emurimand vanhu vanonga vakamirira kuti vazotongwa, but anongoema terminology yekunzi havazi mujere, but vanga vachitori mujere rinotori worse.
Ndatangokumbira kugadzira pamwe chete vamasiye, kana mutongi anenge ari kunzwa nyaya yako yemari yechibatiso hatitarise mutongi, tinotarisa dare. Pane dare rinoongorora nyaya yechibatiso rinonzi bail court, rakasiyana netrial court. Kana zvinogona kuita kuti mutongi anogona kunge ari mumwe chete asi matare akasiyana.
Ndichipindurawo zvekare ipapo, that's why tichiti hurumende inofanira kukoshesa kusimbisa mainstitutions. Kana munhu ari magistrate mumwe chete ari kutonga nyaya 2, but tichizosiyanisa pakuti dare raakagara rinonzi trial court, dare raakagara rinonzi bail court, hapatorina musiyano because munhu mumwe chete iyeye wati kutaura kuti ari captured.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye vari kuTexas muno muAmerica. Manzwawo kubva kuna Dr. Masimba Mavaza, Gweta uye vari nhengo yeZANU-PF vari parunare kuBritain. Vakawanda muAmerica nhasi vari kupemberera zororo rekutenda kana kuti Thanksgiving. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOrlando kuFlorida, Dr. Gadziro Gwekwerere, kuti tinzwewo zvavari kuita.
Rondo ye Thanksgiving ine nhoroondo inobva kare kuma1600 chaiko. Pakatanga kuuya vauyi vaibva kuEngland vachiuya kunyika yeAmerica. Vakauya vakawana kuine vagari vemuno muAmerica vatinoti maNative Americans. Saka pavakaita gohwo ravo rokutanga vakabva vaita kakupembera vakabatana nezvizvarwa zvomuno muAmerica kudunhu rokuMassachusetts kudokwa zvaka kurumbira vakapembera pachidyiwa matoki, pachidyiwa madhadha, hove, chibage nemiriwo yakasiyana siyana nemichero yakasiyana siyana.
Saka zvakazotanga riini kuti rinzi zuva iri rave zororo renyika yese?
Kupembererwa ikoko kwakazoramba kuchingoinda mberi kusvikira muna 1863 vanga vari president weAmerica vaAbraham Lincoln vakazo uita kuti izororo reThanksgiving kana kuti memorial Thanksgiving ive inocherechedzwa nenyika yose ive national holiday.
Zvii zvave kuitwa makore ano mumhemberero idzi?
Muna November mega mega kunoitwa mhemberero vanhu vachipemberera vaine hama, vaine shamwari, vachitenda Mwari neupenyu, tenda Mwari vachidya vakaungana vari hama neshamwari. Panonyanya kuzikanwa nokudyiwa nyama yotoki, pachidyiwa michero, vamwe vachidya mapumpkin pie, vanhu vamwe vanodyawo zvakasiyana siyana nokuti sande munhu wese zvake anodya toki, vamwe vanongodyawo nyama dzavanofarirawo kana huku, asi traditionally toki ndora richidyiwa. Saka zvakungoendawo zvichisiyana nezvinofarira vanhu, asi izororo rokutoti rinokosheswa zvikuru munyika yeAmerica, vanhu vachinzwa kutenda nokutendana pachavo.
Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunare kuOrlando mudunhu reFlorida muno muAmerica na Ivan Zininga West Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Naiwa mafume, ndo zvamakano dzidza here kuChikepo School of Geology? Nekuti pamakangozi maendako zvakazvioti zvaendwa. Muchiri member yeopposition mwaya musikakurudziri kupwanywa kwedzimba dzevanhu. Saka zvisinei zuva ramwari rinosvika, asi ruzhinji rweZimbabwe pataiti huori huori hwatekeshera, gachingoti nyika yaora, hakuna kwaunokwanisa kuwana rubatsiro izvozvizvi rwokuti pane nyaya yaitika ungati poshanda mutemo. Uko kaderaisi kumasvingo ndo zviri kwese kwese vari kungobama zvepfumbudza voswera vatodhakwa zvava vatengesa, kwete kuti kurima, vanongoti musangano. Saka kune vanhu vari kupinda muZANUPF kuti vaone kuba.
Smith akati kuna Mugabe, kutungamirira nyika ndongochigona zvinhu izvi: dura, mutemo, utano, mabasa, kurima, dzidzo, bhengi. Ndokunzwa gona kutungamirira nyika.
Pa studio 7 ndezvikumbiro panyaya yezvikoro murikutionesera vazhinji vedu atisi kushanda zvekuita zvemapisi job. Saka pamwe pisi job unoona kwapera mwedzi miri, pamwe wotoshanda utadza kutopuwa mari yazvakakwana. Saka tiri kurwadziwa vana vechidzimba nekunyora vamwe vanaso kunyora nyaya yekushaya maschool fees. Zimbabwe yedina haisina varombo kana yanyika yevapfumi vega vega ka shuwa hamuzvioni ndo zvokonze kuti vana vakase kuzoite zvidhakwa, vazoteerere mbanje, vazoteerere zvinhu zvemutoriro, vasikana vakasire kuzokura nekukase kuzoroorwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kupinda kana kutumira mashoko muchirongwa chino, atumirei pa WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chedu che live talk Women's Roundtable nasi tiri kutaura nezveurongwa webudget regore rinouya, kana kuti budget proposal waturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaparura bhajeti regore rinouya remari inosvika mabhiriyoni 200.3 kana kuti 283 billion ZIG, inova 7.7 billion US dollars. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.